Mutauri webato iriva Douglas Monzora vaudza vatorive na ukuti zvakabuda mutsvakiridzo iyi zvekuti rutsigiro rwezano PF ruri kuwanda muvanhu manyepo.
Ripoti inotaura kuti vazhinji vemuZimbabwe vave kusupporta ZANU PF. Isu seMDC tiri kuti ripoti iyoyo haisi reliable nokuti kwakaitwa research kwacho zvimwe zvacho zvakaitirwa mumapurazi, zvimwe zvacho zvakaitirwa mutauni, zvimwe zvacho zvakaitirwa mumaruwa. Vakaita research iyi havana kutaura kuti vaita mumapurazi here kana kuti kupi. Kana vakaita mumapurazi, tese tinoziva kuti mumapurazi umu ndimo makazara masupporters ezanu.
Gwaro iri rakanzi Change in New Politics in Zimbabwe rinoti zvikamu makumi mashanu zviviri kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa vakaratidza kuti vanotsigira ZANU PF, kwozotiwo zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe zvikati zvinotsigira MDCT. Tsvakiridzo iyi yakaitwa kubva muna 2000 kusvika mwedzi wapfuura gore rino inoratidzawo kuti rutsigiro rwemauto nevasori ruri kuwedzera, asi vamonzora vanoti havabvumirani neizvi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vapesai rwanya vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nezvakabuda mutsvakiridzo iyi nekuda kwezvikonzero zvokuti yakaitwa apo vanhu vaishungurudzwa.
Tsvakiridzo yavo yakaitwa muenvironment, period yacho it's from 2009 kusvika muna 2012. Isisu tinoziva, maZimbabweans anoziva kuti inclusive government isati yavamo, vanhu vainyangariswa. Vana Jesina Mukoko vachishayikwa kwemazuva vasingaonekwi, vana Tondirai Ndira vachiurawa, vana Bheta Chokururama vachipondwa, vanhu vazhinji kuchiitwa short sleeve, long sleeve, vanhu vachinyangariswa, media isina kusungunuka kuti itaure zvinhu.
Vaendera mberi vachiti zvimwe zvakabudawo mutsvakiridzo iyi zvekuti veruzhinji vari kufarira nepfenyuro yeZBC nebepanhau reHerald handi zvechokwadi.
Vana Herald nana ZBC vari popular kuZANU PF Politburo, vari popular kuZANU PF Central Committee, vari popular muminda yakatorwa neZANU PF munguva yehondo yeminda. Asi muvana veZimbabwe vane hama dzavo dzakapondwa, hama dzavo dzakaurawa, vana Tondirai Ndira, vana Bheta Chokururama nevamwe vese vakapisirwa zvinhu zvavo vachirasirwa zvipfuwo zvavo, iyo Herald neZBC ichibudisa vanhu veZANU PF vachiramba zvese izvezvo, asi vanhu varasikirwa neupenyu havasi popular.
Asi mutauri weZANU PF varugare gumbo vati havashamisiki nezvabuda mutsvakiridzo iyi vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvido zvevanhu. Vatiwo nyaya yekupa vanhu minda pamwe nekupa masimba eupfumi kuvatema ndezvimwe zvinoita kuti bato ravo riwane rutsigiro kubva kune veruzhinji. Mutsvakiridzo iyi iyo yakaitwa neMass Public Opinion Institute of Zimbabwe ichishanda neFreedom House makabvunzurudzwa vanhu churu nezana nechidimbu kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.